nasindangosera ne vana vangu ndiri pamba achiuya wangu achione mapepa awo vachinonditi gogo madhasei tichingofara navo kana vauya nevana.
Imi munochengeta vana vangani?
Ari zvino ndine vana 25.
Saka munenge muchigara kupi chaizvo pekuti kana vanhu vachida kukushanyirai vachida kubatsirwa vana vanoya papi?
Tinogara panhamba 23 Murara Avenue Musakosi.
Zvekuchengeta nhiri raizvi makatanga riini?
1987.
Chii chakapa kuti mude kutora basa irori rekuti mubatsire nherera?
Pane mwana wandakaona akarasa ari pagedhi pangu zvokuti ndoenda naye kumapurisa mwana uyu. Vana vangu vakati aiwa gogo ichi chipo chamapiwa ichi, vationei kuti tingaite seni totora mwana uyu mumuchengete. Asi vavakidzani vakamboda kuti aiwa zvinozokunisei mangwana chii? Ndikati aiwa. Vana vangu vakati aiwa gogo, handi kumapurisa. Ndokuenda kumapurisa, mapurisa ndike ndichiendesa kusocial welfare. Social welfare yakati hakukuitai basa gogo, muchiita foster parent. Saka ndatanga kuita foster parent vachindipa vana vachitora vamwe ndichizoendesai kumareserva avo kuvanenge vawanikwa kumareserva kuti misha kwake ndekakati pakati pakati. Ndonzi tiendeserei mwana iyeye, toenda naye mwana wachona. Ndoo kutanga kwandakamuitawo.
Saka mwana wamakatanga kunhonga araswa uyu aakura sei pari zvino uye ari kuitei?
Mwana wandakatanga akatanga kunhongwa wachona iyeye anonzi Sereni. Ezvinoizvi ane 24 years, ane vana vake vatatu. Ezvino anosenza kutwin cottage, ane vakamutero ikoko.
Mazwi enyu ekupedzisira pazuva raana mai nhasi reMothers Day ndeekutiwo kudii kunyika yese?
Ndokurudzira madzimai kuti kubereka kunorwadza ana mai. Musapote muchirasa vana, chengetai mangwana anokuchengetawo mwana iyeye.